shamari mori pa beneti wa Brian James wa uza studio 7 as kuti mitumbi waliri ava icha ashtikira kuzabia sondorinoya uko wa beneti wanga wachirima vari wa James avo wakamboita mea we mutari vati uo mitumbi icha zendis wa South Africa uko inotarisirwa kuvigwa.
I'm absolutely devastated as we all are, and I'm finding it extremely
difficult. Ichashikira ku Zambia wozoendeswa ku South Africa roi imuna ivira kudzudze vanhu neutongi ujekerere uye taiti achabatsira pautongi hweZimbabwe itsva.
VaBennett nemudzimai wavo vakashaya nemusi wechitatu svondo rapera mutsaoni yechikopokopo chakange chakatakura vanhu vatanhatu mudunhu renew Mexico kuAmerica. Vanhu vakafa pachiitiko ichi vashanu. Varegai tsunga vaizivana navaBennett vasati vaenda kuhupoteri kunze kwenyika. Vatsunga vanoti vaBennett vaibatsira veruzhinji mune zvakawanda.
Roy Bennett ainzi pachedu, zvinoreva kuti aiwa munhu wevanhu, aishanda nevanhu, achipinda muvanhu, achinzwisisa vanhu, achiita zvido zvevanhu. Kuzoti apinde mupolitics inyaya yekunge atonzi nevanhu tinoda kuti utimiririre. Saka tine urombo fanine kurasikirwa naRoy nemudzimai wake, asi ndo zvinoita upenyu. Tinotenda kuti akabatsira kusimudzira zvematongerwo enyika muManicaland nemuZimbabwe muno. Akaita nhengo yeParliament, akashanda zvakanaka nevanhu kuChimanimani, akashanda zvakanaka chaizvo nevanhu muParliament of Zimbabwe kusvika adomwa navatsvangirai kuti ave minista weAgriculture. Zvikakundikana nepamusana peutongi hwanga uripo panguva iyoyo.
Vatsunga vanoti vaBennett munhu aifarira kushandira nyika yavo.
Nekunge apokana nedzimwe nhengo muParliament izvo imomo, asi ari kutaura chokwadi. Saka tinoti Roy Bennett zorora murugare mazvita enyu.
Mutori wenhau aiwirirana navaBennett Clayton Masekesa anoti haana mashoko mazhinji, asi kungoti arasikirwa nasawira uye nemunhu aimupa mazano nguva zhinji.
Tikuti rufu kutonga vamwari uyezve kutarisana nenguva inorema. Saka tongotanga nekuti ngavafambe nokuzorora murugare vaBennett. Saka ini semutori wenhau ndakatanga kushanda naBennett kare, ndofunga kumalate 90s early 2000 uku. Anga ari munhu akari nechido chekuti constituency yake iwe inobudirira, uyezve akanga ari nemuono kana kuti anga ari nechido chekuti vanhu vemuChimanimani maNicaland yacho yese nemutare wavo vanobudirira mune zvavanoita. Ndosaka vakazoona paipa vakasarudzwa neruzhinji kuti vave vanomiririra Chimanimani mudare reParliament. Tikati pese paive mumamutare vatirasinira navo tichiti uri kupiko, vatitaure nyaya usindipawo pfungwa dzavo dzekuti tinyore nhau, uyezve vaitipawo futi nhau dzakanaka dzemagariro evanhu nedzematongerwo enyika zvekuti tinyore. Saka tinoti tashanda navo zvakanaka, tarasirwa negamba iro zvataifunga kuti raigogona kudzoka munyika tichishandira pamwe chete kuti Zimbabwe nenyika rabudirira.
Mutauriri weMDC mudunhu reManicaland vaTrevor Saruwaka vanoti venderasiwa navaBennett nemudzimai wavo richanetsa kuvhara sezvo mhuri iyi yaive nerudo uye chivimbo chekubatsira mukufambira mberi kweZimbabwe itsva. VaBennett avo vanga vava nemakore makumi matanhatu ekuberekwa vakamboita sachigaro weMDC kuManicaland uye vakaita mubati wehomwe webato iri kwemakore akawanda. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.